manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 17/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane vari kutenderera wedu vebato redu vanga vachibatsira kuti arisapamba. Vari kuti dai maita something zvekunete mumuvha unoita apasi sese. Umwe mwana ari kwake, umwe mwana ari kwake. Vana vatorora mudzimba dzavo.
Nengo yeTripusi yotiza musha kuhunyani muHarare nekuda kwemhirizhonga.
Ndinoshamisika vanachinzanzi vanodzingwa mudzimba. Iya mukutaura iyi anofanika ama criminal elements anenge akuitika but hakuna kana munhu anakarwira zvematongero kuhunyani
asi ZANU PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya
vanhu havana kuzviona asi munhu akachaitiike hurumende yendimakoni akaita 18.5% zvinoratidza kuti voice rese rinokwanisa kunzwika tikadaro izvizvi tinokwanisa kuunza hurumende yemubatanidzi
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika tine hurukuro navawilbert mubayiwa vebato reNPC iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vari kukwikwidza kuita kanzura weWard 8 uye vakamirira bato Residents Coalition for Change mudunhu reHunyani muHarare amai Catherine Chandiwangirira nezuro vakatiza pamba pavo mushure mekunge vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU PF vasvika pamba apa vachivavhundutsira nekuburitsa zvinhu zvavo panze vachiti nzvimbo iyi haisi yevanhu vemapato anopikisa Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, amai Catherine Chandiwangirira, vati pakaitika zvese izvi, ivo vaive vaenda kugweru uko kwainge kuchiparurwa zviri pamutemo, urongwa hwekutsvaka rutsigiro kwebato ravo. Asi vanoti kubva nezuro, havasati vakwanisa kusvika kumba nekuti vari kutya.
Tina kukwanisa kuenda kumba kwacho nekuti temu yacho takanzi tisasvike kumba kwacho vanga vakaungana kuikoko for safety. Vabva vati padhuze nepamba pangu paita rani yeZANU PF. Saka tinoti tikabva kupolisi tizoenda kana Harare yacho yapera toona kuti zvinhu zvakamira sei but pane vari kutenderera wedu vebato redu vanga vachibatsira kuti arisapamba vari kuti dai maita something zvekunete mumuvha unoita apasi sese umwe mwana ari kwake umwe mwana ari kwake vana vatorora mudzimba dzavo
vari kukwikwidza kuva mumiriri wedunhu reHunyani mudare reparamende vakamirira bato reCCC vaLove More Chinoputsa vatsoropodza chiitiko ichi asi vakati kunyange zvakadaro vane chivimbo chekuti vachakunda zvine mutsindo
Tinozviziva kuti kana ZANU ichiona kuti hazvina kufamba zvakanaka vanodzokera pakuda kutyisidzira vanhu. Izvi zvinotirwadza zvinotishungurudza kuti vanhu vakufunga kuda kuchiitira violence vakushungurudza mudzimai varikushungurudza munhu adoda kumira sakanzela asi izvazvitidzosere kumashure vanhu vanovhota ndivo vari kutaiwa imimi seTripC hamugoni kudzokera kumashure.
Asi vari kukwikwidzawo kumirira nzvimbo yeHunyani mudare reParamende vakamirira ZANU PF vatongai Munangagwa varamba kuti vatsigiri vavo ndivo vakaita izvi.
Ndinoshamisika vanachinzanzi vanodzingwa mudzimba. Iya mukutaura iyi anofanika ama criminal elements anenge akuitika but hakuna kana munhu anakarwira zvematongero kuhunyani. Vandikutokwikwidza navo vanuna vangu vana kumbula vatori mabusiness muconstituency tinawo everyday.
Mutauriri wemapurisa EZRP mudunhu reHarare Inspector Lakmocha Kanza vati semapurisa vanga vasati vanzwa nezvemhirizhonga yakaitika kuHunyani iyi vakati tibatewo mutauriri wemapurisa nyika yese Assistant Commissioner Paul Nyati.
Batai vanyati, batine nhamo ndanzaidzo, ndinogona kubata vanyati.
Asi vanyati vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo kusvika taenda pamhepo. Sachigaro wekomishini inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vaudza Studio 7 kuti kana sarudzo dzikasaitwa murunyararo zvinogona kukonzeresa gakava.
kuti rusarudzedi izonzi aiwa yanga iri free and fair, ndo kunge environment yacho yanga iri also peaceful, pasina vanomanikidzwa vanombunyikidzwa. Zvamuri kutaura izvozvo tichazenge tichiita verify kuti tione kuti vanga vari nhunzva tunzva dzacho ndevapi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugarawo vachikurudzira vanhu kuti vasaite mhirizhonga, asi mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanoti hazvisi kumisa kushungurudzwa kwevatsigiri vavo. Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vaGoodwin Mureriwa vanoti zvakakosha kuti vari kutsvaka rutsigiro rwemavhoti vasambonyikidze vavari kukwikwidzana navo.
Vamwe vanoda kupinda muzvigaro kuburikidza nechisimba, saka vanoti vavanoda kuti vavhotere, vamwe vanga vatengera doro, vamwe vanga vapa chikafu. Ivo vanenge vavhotera, vanenge vachida kuzovhotera munhu iyeye, vofunga kuti kutifadzengana wedu ngatione tichiita basa rokuti tikutyidzira vamwe pakuti vanovhotera wavanenge vachida iyeye. Zvinosarudza hedu kudaro.
Kumbunyikidzwa kwevari kukwikwidza musarudzo dzegore rino, kunyanya vebato rinopikisa reCCC, kuri kuramba kuchienderera mberi, uye vatsigiri veZANUPF ndivo vari kupomerwa mhosva iyi kunyange vachiiramba nguva nenguva. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira CCC kumasvingo vakaendawo muupoteri vachiti kwaberekera ingwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Muchirongwa chedu chanhasi chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, tine hurukuro navaWilbert Mbaiwa vebato reNational People's Congress kana kuti NPC. Musarudzo idzi mune varume 10 nemumwe chete vari kukwikwidzana pari zvino pachigaro chekutungamira nyika. Tatanga nekubvunza vamubaiwa kuti sei vari kuda kutungamira nyika.
Ini ndakararama nguva zvino pazvainge zviri nani ndichindi netariro yekuti kana ini mubusiness nyika ichakura zvinhu zvichaita zvakanaka, asi ndakaona taakuenda mberi kusina tariro. Vana vakasiyana neni vasisakwanisi kana kuita tariro kupabvita pekutanga, asi ndakaonawo kuti nyika chaiyo haisi kukura paupfumi hwayo.
Munga pamuenzaniso ipapo.
Ndakaona kuti matangiro atakaita 1980 ndiwo atichiri nanhasi. Hongu zvinogadzirwa zvasiyana, asi yatinoti capacity, zvikwanise zvacho hazvina kuchinja. Ini ndiri injinia, ndiri benga zvakare. Ndakaona kuti tikatarisa nyika yedu, nzvimbo dzinogadzirirwa zvinhu hazvina kuchinja kubvira 1980. Ndingati poto yaishandiswa naSmith ndiyo yatiri kushandisa. Saka ndikaona kuti matambudziko yese atiri kutaura, tiri kutaura nezvechange rate, tiri kutaura nezveemployment, kusvikira taendesa shanduko kunzvimbo dzese munyika munomu, iri dambudziko harisi rakapera. Exchange rate inogadzirika chete kana isu tine zvatinogadzira zvakakwana. Mukatarisa chingwa, chinodyiwa nyika yese chinogadzirwa muHarare, inyika yerudzii yekuti chingwa chinofamba mathousands emakilomitas. Ini ndinofunga kuti tibudirire tinofanira kuva nezvatinoita mudunhu rega rega. Tikatanga izvi tiri paprovhinsi, provhinsi yoga yoga ngaive nezvainogadzira. Tikaenda pamadistrict, district yoga yoga ngaive nezvainogadzira zvainomanifestisa yatinoti manifestisarii. Tikaenda pamagrowth point kuti akure, haakure nemasitoro atakakura tichiziva. Growth point inokura nekunge pachigadzirwa paita kambani inogadzira doro, paita kambani inogadzira mbatya, paita kambani inogadzira zvese zvese zvingangogadzira nezvinounza mabasa.
Vambaiwa, asi kana musina vamwe vamiririri vebato renyu dare reparamende munzvimbo dzese dziri kukwikwidzwa, munozokwanisa sei kuti mutungamire nyika?
Nyika kana ichitongwa zvakanaka, hazvinei kuti ine mapati mangani ende vabva kupi. President anotonga nyika nekubatanidza vanhu. Saka ndikakwanisa kutonga ndichibatanidza mapati ese iwayo anenge aine vanhu muparliament, ndechinhano chakanaka chekuti titangire. Chakafanana nezvakaitika pakaitika government of national unity. Ina ibelieve kuti panguva yese yese yatinotonga nyange ndikanzi ndazova nemamembers oparliamendi akawanda kudarika vamwe ndinofanira kuumba hurumende yemubatanidzwa isingatarise kuti uyu ari kubva kubato ripi uyu ari kubva kubato ripi ndokuti mazano aungane basa remutungamiri wenyika kupa mazano nokupa yatingati direction kuti tiri kuenda kuti hazvinei nekuti una member of parliament here kana kuti una councillor nekuti tikashandisa zvatiri kuita hatisati taakuziva kuti kubatana chii kana tiri muparliament kurwisana chete saka ndikatova president asina kana mp kana ndikaita vaviri iye zvino ndine vana vari kukwikwidzwa zvakatonaka izvozvo tinenge taakuunza hurumende yevanhu nokuti vanogona yamunoti an administration based on meritocracy pachirungu hei hatinoda munhu iyoyo hatidi zvokuti inini ndiri chakati ndiri zano ini ndiri chii ndiri npc kana ndaakutonga handitarise kuti munhu ndewokubato ripi chandinoda mazano ake
vamubayiwa asi vamwe vanoti mujaho uri pakati pemabhiza maviri vamunangagwa navachamisa chete vamwe munenge muchiperekedza yenyu muchato
ehe vangangodaro havo asi ndoda kukurangaridzai gore ra2008 munoziva takapedzira taita hurumende yemubatanidzwa vanhu havana kuzviona asi munhu akachati tiite hurumende yendimakoni akaita 8.5% zvinoratidza kuti voisi rese rinokwanisa kunzwika tikadaro izvizvi tinokwanisa kuunza hurumende yemubatanidzwa nokuti chinangwa hachisi chekuita purezidendi chete chinangwa ndechekuti tiunze shanduko even ndiri pandiri ipapo
mutungamiri webato rinopikisa renational people's congress vawilbert mubayiwa vari parunare muharare vadzidzi vepaunivhesiti of zimbabwe vana vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekugara mujeri kwenguva refu vachipomerwa mhosva yekunyora zvivakwa zvehurumende vachitsutsumwa nekushungurudzwa kwenhengo inomirira zengeza west mudare reparamende vajob scaler pamwe nemutungamiri webato rinopikisa retransform zimbabwe vajacob ngarivhume ngatinzwei zvakawanda kubva kumutori wedu wenhau frank chikore
mutongi wedare repamusoro amai lucy mungwari vatora mutongo wekuti vadzidzi vepauniversity of zimbabwe vana vanoti benjamin watadza emmanuel stima comfort mpofu nalionel madamombe vabude mujeri mushure mekunge vabhadhara mari yechibatiso kuna mabharani wedare ramajistrate rimwe remagweta avo vadarlington marange vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare
vati vakomana vabhadhare mari inosvika 500,000 namabharani wedare remajistrate court kuroton rong akati vakomana havafaniri kupindira mukuferefeka kuchanga kuchiitwa nyaya vari kusangana nayo
mutungamiri wesangano revadzidzi rezimbabwe national students union vaboris muguti vati vafara zvikuru kuti vadzidzi ava vapiwa mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso kunyange hazvo pachiine mumwe mudzidzi asara achiri muusungwa chikumbiro chake kudare repamusoro chekuti atongwa achibva kumba chisari chanzwikwa
vanombobvira vakapara mhosva vanhu vakatorwadziswa vasina chavakaita tine mumwe asara mukati metirongo anoitwa darlington chigwena tiri kutarisira kuti achange achipinda mudare vhiki rino akwanise kunge achinobuda zvekare
mune imwe nyaya iri mumatare kunzwikwa kwenyaya yakakwidzwa kudare nevaimbova gurukota rezvematunhu muhurumende yemushakabvu robert mugabe vasevhia kasukwere yekurambidzwa nedare repamusoro kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiriri wenyika yakatarisirwa kunzwikwa mudare resupreme court svondo rinouya gweta ravo vaharrison nkomo vati vave kutogadzirira zvizere dare repamusoro svondo rapera rakatura mutongo wekuti vakasukwera havafaniri kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika richiti dare renomination court raitambira magwaro evachakwikwidza musarudzo rakakanganisa parakatambira zita ravakasukuwere sezvo vaine mwedzi inodarika gumi nemisere vari kunze kwenyika asi vakasukuwere vari kukwikwidza izvi vachiti demo redare rakatemba nepasipo zvichakadaro mamwe masangano anoshanda akazvimirira ari mubritain ashora rwendo rwemudzimai wemutungamiriri wenyika mai auxilia munangagwa avo vari kutarisirwa kutaura pacambridge university nezveutungamiriri hwakanaka pamwe nezvingaitwa kuti veruzhinji vakwanise kuzvibatsira vachiti hapai munangagwa hazvikodzere kuti vapiwe mukana wakadai iye murume wavo achipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu munyika vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rewomen of zimbabwe rinoshanda riri mubritain makare amai patricia chinyoka vapase muenzariso nyaya yekushungurudzwa kwavasikala navangarivhume
job scaler agara mujeri for over 1 year achinyimwa bail uye a few months ago jacob ngarivhume akaiswa mujere nebasa rake raaita rekuda kuti nyika ifambe ichinje.
Amai Chinyoka vati amai Munangagwa ngavatange vadzokera kumusha vanogadzirisa zvino, vachitiwo mutemo wepatriotic bill wakasainwa navamunangagwa ndomwe mucherechedzo wekuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muZimbabwe, zvikuru sei apo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya.
Tinoona zvakare kuti patriotic bill yakaitwa iyo kuZimbabwe ichange yakanangana nemapolitical parties, yakanangana nemahuman rights activists vasingabvumidzwe kutaura kana kushoropodza zvinenge zvichitwa nehurumende. Saka zvingaite kuti vanhu vafambe vachitaura kunaka kwenyika iyo nyika isina kunaka.
Mutauri weZANU PF vaChris Mutsvangwa pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo kuti nzwe divi rebato ravo panyaya iyi. Asi imwe nhengo yeZANU PF vaPeter Matangi vati zviri kutaurwa nemasangano aya ndezvemugodzi matsuro.
Kuinda kwaita mai vari kuinda vachizadzikisa polisi hombe yakaunzwa naprezidendi vedu Comrade Emmerson Mnangagwa pavakapinda mupawa re-engagement and engagement. Saka vanhu vanotaura ava hakungotaura hako kusina maturo.
Hatina kukwanisa kubata mutauri wehofisi yamai Munangagwa vaJohn Manzongo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Frank Chikowo.
Meya weguta rekadoma amai Tendai Kokera vari kukurudzira vanoita zvekutengesa migwagwa muguta ravo kuti vaedze kusapfeka mbatya dzinoratidza vavanotsigira musarudzo senzira yekudzivirira yekuzvidzivirira kubva kumhirizhonga yezvematongerwo enyika apo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya. Amai Kokera vanoti kunyangwe pasati pave nevanotengesa migwagwa muguta ravo vakauya vachitaura kuti vari kusangana nematambudziko emhirizhonga, zvakanaka kuti vanhu vangogara vakazvichengetedza. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Inini maona andinoita semunhu pavanhu vari kutengesa especially munguva inoyi yemaelection, advice yangu kuti zvisaita kunge zvinokonzeresa mhirizhonga. Vanhu vanotengesa vaya vemabhengi kana vachitengesa fanira kunge vari vanhu vari kutozvitengesera, maybe vari vasina kupfeka something like regalia. Inokuti munhu wega wega anenge ane bato rake zvake, but pakuti munhu anotengesa ange akapfeka regalia zvine zvakawanda zvinogona kuitika. Unogona kuti unenge usida kutendera munhu aundoona kuti iye wakapfeka regalia yepati yeira mwendeba pati b ndakupedza kutomutengera akupecheya mari ikamupedzera vana chikafu. Saka kurudziro yandinayo nini yekuti vanhu vanotengesa havadi zvaibvira vaipfeka hembe dzavo dzekumba dzavanenge kupfeka almost every day. Then kana kuti hako kupfeka wako hembe dzako dzekumusangano unopfeka uchiendawo kana izvino uchifamba kuenda magrosa kana uri kumba kana kuenda kuti, but mukutengesa ndiri kuti kana uri dzimba uchitengesa zvine mari pachechene bcause munhu anogona kusangofarira hembe yako yawakapfeka yekupati yekuchechi a kupati b onawo yakapfekawo yake frisa gonzi bva kuHarare. I want to tell the woman kuti unoti kutengesa wakapfeka harigali kundikova ndichida kukutengera ndikabhuyira nezvawakapfeka ndinotenga here. Saka ndinongoti zvinowanikwa kwese zviri kuvanhu vese.
Pane vambouya here vachiwanikwa ivo vachiti vari kushungurudzwa mushure mekunge vakapfeka mbatya dzemapati avanotsigira panguva ino yekutsvaga rutsigiro, tichitarisa kuti election iriko mwedzi unouya?
Muno mukadoma inini hambesi mukadoma, mukadoma hatisatambosangana hedu nazvo, hakuna vachiauya sesa mukadoma, handinaenda ndichipindana.
Imi sameya zvii zvimwewo zvamungakurudzire vagari venyu veimomo mukadoma?
Ndinoda kukurudzira vagari venyu mukadoma ndangoti mararamiro atraffic like vana gifted vakavhara nemamwe makambani anga ari mahombe mahombe. Saka vanhu vatiri kuvimba navo ndo vano tobhadhara mari yese achona ndo mazenda achona iyaya.
Meya weguta rekadoma amai Tendai Kokera vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kukadoma kwakare. Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichizivisa kuti bhodha repakariba pamugani nezambia richambovharwa kutanga musi wa20 chikunguru. Zimra inoti wandu wemabhazi uye vanhu vari kuda kupinza motokari dzavo munyika dzichibva nekuZambia wawandisa kudarika waitarisirwa pakava kwa Kariba Border Post. Nekudaro vanhu vanzi vashandise Churundu Border Post. Taedza kubata mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira mushure mekunge vati tivatumire mibvunzo iyi. Mugozi ane zvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa kunze kwenyika reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda kuti tinzwe maonero avo.
Paka kuma hachi asifadzi kunzwa kuti bridge rekariba chashandiswe zvinotokonzeresa vachirarama nekuita business that area vakuzitwa inconvenience pakutotenderedzwa nekuchirundu hazvina definitely zvinoaffecta matraders zvakati but given kukonzereswa probably nemastructures it's one thing we might in some matters we just have to leave.
Panewo here atingati ma consultation and akamboitwawo nevanofambawo vanopinza zvino nokuburitsa ma cross border vasati vatora danho irori.
Kana zvakaitwa indofunga isirajambiwa zvakaitwa isisi we are not aware in fact zvikutotanga kuzvinzwa izvo zvekuti zvazvari kwa boda pani ndo zabazo ita atina I'm not aware ito kwa wangu kwenye kwa my institutions kwenye transport kwa wano ziwa
ndo pedzisira ndichitarisa kuti iko ku one stop border post kuchirundu kwavanotaura kunosiyana papi nekukariba mumashandiro enyu imi zvinobatsirai kana kukanganisai nenzira dzipi?
Ndinoziva ndechekuti pane time yakanga vanhu vakumuvha away from Chirundu vachiinda via Kariba. In the actual, it really something to do with service delivery levels. The mabhasi pakatombomuva achinga paita samwe dziko pataimi rinogona kunge rarizodzwa.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa kunze reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vabereki kuti vabayise vana nhomba dzose dzinokurudzirwa kudzivirira zvirwere zvakaita segwirigwiti nemahumunya aya anokwanisa kuvhiringidza vanakomana zvekutoshaya mbereko mune ramangwana. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Tiripanyanga vaudza Studio 7 kuti mahumunya anokonzerwa neutachiwana hunopinda nemumhuno kana nemuromo.
Chirwere chemahumunya chatinoti muchirungu mumps viral infection inonyaya kubata kana kukuvadza vana vadiki zvisa kumana nevasikana vanokwanisa kukubatwa nechirwere ichi. Kana mwana akanga aita chirwere chemumps kana mahumunya panenge paita infection iyoyo inenge yapinda mumuviri memwana. Infection chinikapinda mumuviri memwana kachinopinda nemukana kana nemumino noende inogara kuma toti parotid glands maglands anoshanda pakubudgadzira mati kana saliva noviba iyo yatinoshandisa pakutsenga nekudigesta chikafu
vaendera mberi vachiti vabereki vanofanira kukurumidza kuenda kunorapisa mwana anenge aita mahumunya nokuti anogona kuuraya mwana kana kuvhiringidza nhengo dzekusikarudzi
asarapowa mamusi nowanza kuspreada kuenda kana kubraini kana kuruwa navakomana nokwanisa zvakare kuenda kumabhora avo zvokonza kuti mangwana zvokwanisa kuvanetsa kuzobata kuzokwanisa kuberekesa mudzimai saka tinokurudzira kuti kana mwana akanga aita chirwere chemamusi kana mahumunya kurumbidzei mwana yekuchipatara arapwe nekurumbidza
imwe nyanzvi yeyo zveutano Dr. Life Zambezi vanoti kubayisa vana nhomba yegwirikwiti kundoderedza ukasha hwemahumunya nokudaro mwana wese zvake ane kodzero yekurarama aine utano hwakanaka vaendera mberi vachitsinhirawo zvakare kuti mahumunya aya anogona kukanganisa sikarudzi yevanakomana
zviratidzo zvechirwere ichi zvinosanganisira kunzwa musoro kwira temperature kana fever tadza kudya zvakanaka kuneta kunzwa marwadzo emajoints kana mamuscles kuzvimba dama rimwe kana kuti ose uye dzimwe nguva mumps inogonawo kuaffecta matesticles kuvana vechikomana kana kuti vakomana vechidiki.
Dr. Zambezi vanoti mwana ane mahumunya hafaniri kutamba nevamwe vana kusvikira mahumunya acho apera nokuti anotapuriranwa zvakanyanyisa.
Asi tinoona kuti urwere uhu kune vanhu vakavaccinatewa hauzouyi hune simba asi kune vanenge vasina kuvaccinatewa kana kuti kubayiwa nhomba yemumps inonzi inobayiwa seMMR inosanganisa measles nerubella vanhu ivava vanenge vasina kubayiwa vasina kuvaccinatewa ndivo vanowanzoita masymptoms kana kuti masymptoms ari severe
mazvikokota munyadzo zveutano yemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti pane mishonga yechivanhu inorapa mahumunya asi vanoti zvakakoshawo kuti mwana wese abayiwe nhomba dzose achiri mudiki kuitira kuti vasazokurirwa nezvirwere
mahumunya ane mishonga yekumarapa pachivanhu kana kuti pamayedhi nayo mishonga inorapa mahumunya ndo zvimwe chetezvo nematonsils independent munhu anenge atadza kurapika sezvatinoita kuzvirwere zvese nomurefera kune mamwe mapracticioners zvikuru zvaro kuchipatara
ongororo yakaitwa netsangano reWorld Health Organization muna gunyana gore rakapera yakaratidza pachena kuti vana zviuru zvinomwe nemazana manomwe nemumwe chete kana kuti 7701 vakarwara nedenda iri uye vana mazana manomwe nemakumi mana nevanomwe 747 vakafa muZimbabwe nekwirikwiti kufa kwevana vakawanda kudai kwakakatyamadza bazi rezveutano nemapoka ose zvavo anoona nezvekuchengetedza kwevana zviku kurure UNICEF sezvo nyika ino ichizivikanwa seimwe nyika dzepasi rino dzinokoshesa utano hwevana asi basa iri riri kuvhiringidzwa nevabereki vasingade kurapisa vana vavo zvikuru vamwe vechipostori vasingade kuti vana vaende kuchipatara zvikuru vegungano rejohani marange ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo mapimidze
Muchirongwa chedu chelive talk na 8pm nasi tiri kutarisa nyaya yegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa 23 nyamavhuvhu kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko tumirai ku WhatsApp number yedu inoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 15460 kHz pashortwave mazuva ose sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare nhengo yeCCC yotiza musha kuunyani muHarare nekuda kwemhirizhonga asi ZANUPF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya vari kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato reNational People's Congress vaWilbert Mubayiwa vanoti vakakunda vanoda kuumba hurumende yemubatanidzwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Vathi zingabuyendini babuthene khona sifuna ukuvikelwa vathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu
wesifazana okubandla le Citizens Coalition for Change ubaleka emzini wakhe kulandela ukuthiswa kwempahla yakhe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le ZANU PF
wahamba phandle kwelizwe ngikhulume nomunye umuntu ukuthi yena hayi into yazimanga kuhle amarandi ethu yaba wavumele
Bathukuthele abaphikisayo kulandela ukusayinwa komthetho we-Patriotic Act ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Izakhamizi zewanke zikhala ngokuswelakala kwezikolo, amanzi, ukudla lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lowesifazana onxintisa kukhetho lwamakansila obusebaleke emzini wakhe kulandela ukuhlaselwa ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka. Umlondolozi Ndlovu uzidulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Catherine Chandiwandirira onxintisa kuward 8 eUnyani emele ibandla le Citizens Coalition for Change uthi abantu laba bachise impahla emzini wakhe bemethusela ukuba bazambulala engikela ukusuka esigabeni lesi.
Athina kukwanisa kwenda kumba kwathi ngokuthi ithemi yacho takanzithi
asenelisa ngoba endlini bathi zingabuya endlini babuthene khona sifuna ukuvikelwa bathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu.
Ukuhlukunyezwa kwankosazana Chandiwandirira kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF bethwalise nzima amalunga e-CCC. Umnumzana Love Mochi Noputsa onxintisa kukhetho lwamalunga edala ephalamende eUnyani uthi bakhathazekile ngokwehlele omunye wabo.
We have noted with concern yesterday's events where
siyadana uba abantu beZANU PF babuthene endlini kakhansil yena ubevela egwero emhlanganweni wethu bathi kasuke endlini yakhe ngoba usengowe-CCC.
Ummeli webandla leZANU PF eUnyani umnumzana Dungai Mnangagwa uphikile ukuba abasekeli bebandla lakhe yibo abenze udlakela lolu.
No, asathi. There's no such thing.
Akulanto enjalo engincintisana labo ngabana wami banamabhizinisi endaweni yakini.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhala ekhukhwini. Kulabalandeli bebandla le-CCC abasanda kutshaywa eChiretsi, Jombe, Gogo, esilobela lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU PF. Unkosikazi Priska Dube ofundisa izifundo zombusazo e-University of Zimbabwe uthi kumele amabandla ezombusazo akhulumisane njalo asebenze ngokuthula ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ahlukehlukeniyo ayenza ngokombusazo lepolitiki ukuthi begcine ukuthula ngalesi sikhathi esikiso, bengabi ngabantu abazabe betshayana, sibambisane ndawonye siyovota ngokuthula. Ngithola ukuthokoza okukhulu ngibona esinye isithombe esibhodileyo kubomakhalekhukhwini lapha ngempelaviki. Sibone umlandeli kaNelson Chamisa owe Citizens Coalition for Change engena emuva kwemota ele sithombe sikababa uEmmerson Dambudzo Mnangagwa onguye umungameli weZimbabwe okhokhelela iZANU PF.
Ngolunye udaba amalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso ababotshelwa ukuloba emdulini yezakhiwo zikahulumende lesithi kumele kukhululwe umnumzana Job Skala lomnumzana Jacob Ngarivume bahlawulise isibambiso sebheli namuhla ngumthethwandaba. U-Emmanuel Tima Tawanda Watatsa Loliene uMadamombe bafunda e-University of Zimbabwe njalo wehluleka kuloba imhloliso yabo yesimisa yesibili ngemva kokubotshwa lokhu. Omela abafundi uBenon Ncube uthi loba nje bethokoza ngokukhitshwa kwabafundi laba ejele bekungamelanga bebotshwe.
Wakathesi sijabulile ngemva kokukhushwa kwama-students ethu angu-5 lawa devalelwe for isikhathi eside kungacacile ukuthi kanti iboneni. Sikhuluma nje siyabona ukuthi uhulumende wethu uzama ukwethusela abantu ukuthi bengenilisi ukukhuluma lapho ehluleka khona. Ngoba ukubotshwa kwama-students lawa babotshwa ngemva kokubuzisisa ukuthi kanti uJob Skhala yena olokhu evalelwe kanti icala lakhe liphutha nini. Uhulumende wethu uzama ukuthi singaqali ukuthi simkhuze kumbe simbuze lapho simbone sehluleka khona.
Besebele inyanga ezimbili bevalelwe enkambeni yamapholisa bemelele ukuthoniswa kwamacala abawetheswayo. Ngolunye njalo udaba, umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela ofuna ukuncinisa ukhetho uSavior Kasukwere uthi udaba lokuba uKasukwere angancintisi kukhetho olwaphawulwa yi-High Court luzathoniswa kusasa lidale le-Supreme Court. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Bakhala abakumabandla aphikisayo kulandela ukuphasiswa komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Act ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi umthetho lo owaziwa ngokuthi Patriotic Act kumele ulahlwe kungangena ibandla eliphikisayo embusweni kulandela ukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka. Umthetho lo walela abadabuka eZimbabwe ukuba beqhube imihlangano lezizalwane zakwamanye amazwe lapho kukhulunywa khona ngokujezisa eleZimbabwe. Otholakala ele cala lokwephula esinye isiqa somthetho lo ulakho ukuvalelwa entilongweni okweminyaka engamajumi amabili 20 years. Ulakho njalo ukulahlekelwa ukuba isizalwane sakwelezimbabwe okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-citizenship. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathuweni North, uthi umthetho lo wephula ilungelo likaZulu.
Section 22 isuke yayingezelela okade kudlule kukhona. So kulo section 22A othi yena willfully injuring the sovereignty of the national interest of Zimbabwe, okutsho ukuthi khona wenze ngabomo wayalimaza ukuzimela kanye nama-interest elizwe laseZimbabwe. Kuthiwa uyabuwenzeni, kuthiwa uyabuhambe wangena phakathina kwemihlangano lapho ahambe usiya khona usiya kuthi khona ilizwe leZimbabwe izinto kazihambi kuhle kumbe njalo umele abanye abantu usiya kuthi akube nama-sanction lezinto ezinjalo. Bese kuthiwa-ke nxa kuye ukuthi utholakale necala lona lelo kufuze ukuthi ugwetshwe njengomuntu oyenze okhiphe uhulumende okhulumende wangena okusemthethweni okungekho emthethweni okutho ukuthi i-treason. So-ke okutho ukuthi ungahamba phandle kwelizwe ukhulume nomunye umuntu ukuthi yena hayi into yakumanga kuhle amarali ethu ngaba wavumele bese umthiwa khona nxa uphenduka sokufuze ukuthi uyengena ejele iminyaka efika 20 years. So-ke yikho abantu abaningi bekhala ngalo mthetho ukuthi lo mthetho indlela ofakwe ngawo kungani awujonganga ukuthi khona kube ne-democracy ngaphakathi kwalelizwe. Kungani kule njenge yokuthi khona kube lo mbusa umbuso womuntu oyedwa kwintando yakhe hakhe intando kaZulu.
Kodwa-ke nxa sikhangela umthetho lo abantu abakubandla leZANU-PF bathi uqondile kakhulu njengoba abantu kumele bethande ilizwe labo. Kambe ungenza umthetho lo ukuthi umuntu athande ilizwe lakhe kumbe yikuzisomela lokho?
Uthambe kanjengamandla yirephu. Ungabona umuntu ebamba omunye umuntu ngamandla ukuthi ngithanda kuphela yena engakuthandi yirephu. So-ke umthetho lo ule problem yokuthi ujonga ukuthi khona ukucabanga kwabantu abalutshwana ngoba laba bantu abayibo abangenisa imithetho lawa iqiniso elikhona ngabantu abalutshwana noma kuZANU-PF ansibo bonke abawuthakazelelayo. Abaphakathina kweZANU-PF abaningi abawuthakazeleli lomthetho ngumthetho walungiselelwa nje ikhathel yabantu abalutshwana abafuna ukuthi bezame ukuthi maybe enqeba ngalelokhu bebhenefitha elizweni abantu bonke bengabhenefita. Kodwa angiboni ukuthi ngumthetho ozahlala insuku eziningi. Ngibona ngani ngumthetho ozaphila isikhathi esifitane kakhulu kule mthetho eminingi esiyaziyo embalini yemthetho yeZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-CCC weqoqa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo ilunga lebandla le-ZANU-PF.
I-act le ithi yona and ngivumele ngifake ngale ndlela i-act kayivimbeli ukuhlangana kwabantu besenza imihlangano yabo ngenhlanganiso zabo. I-act le kayivimbeli umuntu ukukhuluma akufisayo eselizweni lakhe and ayivimbeli umuntu ukuthi abonise ubukhokhelo obukhona ukuthi ngabe kuyalungiswa ngale ndlela kulungiswa ngale ndlela. Lokhu okokubuthana kwamabandla aiza awepolitiki kumbe laba abe-NGO ama-PVOs abathi bona they are for no profit organization. Lokhuyana kusengathi ngesilungu kugavenwa i-Public Order and Security Act evele ikhona and evele besenza imihlangano yabo layo ikhona akula lutho olutshintshileyo. Leyi i-Patriotic Act igcizelela njalo igcwayisa uZulu waseZimbabwe ukuthi kabe ngumuntu othanda ilizwe lakhe, kabe ngumuntu omele ilizwe lakhe, abe ngumuntu ozahamba ayelibukisa kwamanye amazwe ukuthi abafuni ukuzosebenzela kuleli lizwe balithande labo njengayena umnikazeni elithanda.
Indaba umuntu kumele eze elawe imithetho ukuze athande ilizwe lakhe, anti abantu khonapho yikho abantu abayisaba khona khonokho.
Konke lokhu kukhona ekubusweni kwelizwe, akuna lizwe elingabuswa ngoba bekuvele kungekho ngamuva. Kwasekunanzeleleka ukuthi kulabanye abantu abavumela ukuthi i-freedom le abayiphiwayo bayeyi-abuse igcine isihlukumeza uZulu wonke. Njengalokhu ngufakela umzekeliso lo ngithi ama-sanctions ukubuya kwawo, ama-sanctions la ahambe ayacilwa ngabe-opposition. I-Patriotic Act sisithi yona kubi kuyinto esolekayo elizweni lakho ukuthi uyebonakala usiyahlangana nabantu abangcindezeli baphandle lingcolisa ilizwe lakho njalo wena uhamba uqamba into engamanga ngelizwe lakho. So khonokuyana yikuqondisa ababili abathathu akade bevele besidla ngakho ngapha kulimaza uZulu jikelele.
Umnumzana Prince Nomzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla le-ZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Izakhamizi zeWange West zikhuthaza abancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe ukuba bethuthukise lindawo ngokwakha izikolo, ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokubasiza esimeni sendlala ababhekane laso. Zithi akumelanga bekhohlwe lokhu benganqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi, kubika uNokuthaba Dlamini.
Osakhulayo unkosikazi Rebecca Mpala odabuka eMonde uthi ngemva kokhetho ukubona kubalulekile ukuba inkokheli lezi ziphatheke ekwakhiweni kwezikolo eWange ngoba iningi labo kalenelisi ukuqeqetsha ngokusweleka kwezikolo. Uthi lokhu yikho okwenza abatsha abaningi bethathe izidakamizwa kumbe betshade besesebancane.
Abantwana bagcina sebevilapha langomango wangikhona mude kakhulu ukuthi befika khona. Abanye bagcina besenda abangamankazana, abanye nje begcine sebeba ngabadakwayo abangabafana. So hayi vele impilo yakho ninzima ngaphe wange. Siyacela ukuthi sincede ngesikolo, isikolo sibe seduzane secondary ukuthi abantwana bakwanise ukufunda.
Unkosikazi Ethel Mpofu odabuka komvuthu uthi intuthuko yakulumango isezingeni eliphansi kakhulu
ngoba le mfundo yangapha iphansi vele. Mbona ukuthi abantwana bengafunda bengaphumelela besiya phambili. Sicela uncedo kini lina ukubana lisincedise kakhulu, lingene njalo kuma-clinics. Ama-clinics akhatshana, sihlezi labantu abadala abakhulileyo abalama-78 years, abanye singathi kuma-90 ukuthi umuntu engagula ebusuku kuyaswelakala i-transport ukubana umuntu ehambe eclinic. So siyacelisisa ukubana lisincede langamanzi. Le migwaqo kayilungisa imigwaqo ngoba lapho esihlezi khona akuyenzi.
Umnumzana Amos Dube laye udane kakhulu ngokwenzakala esigabeni lesi.
Iclinic iyafuna ukuthi operate umuntu uyagula ebusuku at any time, umuntu uyagula after
uza thwa ngoba kuyafika esibhedlela le kukhatshana but iclinic ngasilapha ku right lapha ngokuthi ngoba bese yakhe iclinic ngokuphangisa ngoba kwabantu abadala bangagwanisiyo ukuziva bangaziphanda benze njalo edima ukuthi athwala imali ukuthi ayisibhedlela kana
uDube ukhala njalo ngemfundo yabantwana ephansi kakhulu kulumango ngenxa yokusweleka kwezikolo.
Umntwana othola nzima usuka lapho uyofikisa izinda kona likatshana udleni kadlanga lutho ulambile umntwana lokulifuqa ibhasikile lokuthi ibhasikile kona kayithoveke nxa elambile lokuyafika esikolo lapha ukuthi afunde asoze kwazi ukufunda ngoba ulambile but at least nxa useduzana uyakwazi ukuthi useduze esikolo lapha kungcono.
Umnumzana Philani Moyo okubandla lezanu PF okhankasela ukumela iWange West edalele eParliamente uthi uzasebenza gadalala ukulungisa okuhlupha izakhamizi lezi.
Ngikhangelele ukuthi inhlupho zonke zakithi eWange West ngapha sikwanise ukubana sizilungisise ngoba embona obekusenza ukuthi zingalungiseki bekunzima ukuthi sithola bangasimela sibili ikakhulu abaphuma kuphathe libusayo iqembu libusayo ebesingelabo.
Umnumzana Somveli Dlamini okukhetho olufanayo uthi uzimisele ukuqeda ubuya ngabalendawo ngaphansi kwebandla le-MDCT.
Ngikhangelela ukuthi ngithuthukise impilo zabantu ukuze kucreatwe imisebenzi abantu bethole imisebenzi besebenzi kule state of the roads imgwaqo. Imgwaqo ifile kakhulu eWange West ungakhangela imgwaqo weNdlovu, umgwaqo oya eChisuma, oya eBhatoka, ufile kakhulu imgwaqo yonke leyana. Imgwaqo leyana ukuze ilungiswe kufuze kube lo member of parliament oyakumela khona le parliament.
Imizamo yokuxhumana lomnumzana Vusumuzi Moyo we-Citizens Coalition for Change laye ozancintisa esigabeni lesi yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile ngezomkhankaso njalo uhlutshwa laye bulembu ecingweni lwakhe. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso ye-Rural Zimvak Assessment kumnyaka ophelileyo luthi abantu abaningi esabelweni seMathebeleland North baphakathi kwendlala esabekayo njalo indawo leyande ngezinto ndane labafelokazi kanye lentsha eyaphelela emfundweni ephansi kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikwamvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Hele Russia lithi kasafuni ukuba yingxenye yesivumelwano sokuthwalwa kokudla okusuka kwele Ukraine kusiya kuzwekazi le-Afrika, eMiddle East kanye le-Asia. Umnumzana Anthony Guterres, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-United Nations, uchothoze kakhulu okwenziwa ngele-Russia. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba sekulendlala esabekayo kule-Sudan okulempi yomvukela. Kubikwa ukuba impi le yenza abalimi benganelisi ukuqhuba imisebenzi yabo ngemfanelo. Wezimpila kade namhla sixoxa labelesimo sokucobeka komzimba esemuscular dystrophy. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Isifo semuscular dystrophy sigcina sibangela ukuba izitho zomzimba ezifana lenyawo, amahlombe lezandla zingasebenzi kakuhle. Umnumzana Tsipane Nare olesimo lesi uthi lokhu kudala inkinga ezithile kwimpila kahle yansuku zonke yomuntu olaso.
Umuntu olemuscular dystrophy udinga ukuba lo muntu omncedayo ngokufana lokugeza, ukusebenzisa isambuzi, ukuthenga amagrocery lokunye okuningi.
Uthi lokhu kwenza ukuba umuntu olwalesi simo edinge umncedisi empilweni okuthiwa ngama-helpers, kanti befuna ukubhadalwa laba bantu. Ethi i-muscular dystrophy isimo esidinga ukuba uhlale ulolonga umzimba zikhathi zonke nge-physiotherapy kubangeniseke kudubo olugebhake kakhulu esikhwameni.
Physiotherapy sessions are expensive. Ukuphila kuhle komuntu onje kudinga ukwenza ama-exercises khona i-physiotherapy idula ngoba ibiza imali ephakathi kwe 20 le $40 ku session eyodwa e 30 minutes nje kuphela.
Umnumzana Tinotenda Mudarikwa okhokhela inhlanganiso ye Rare Diseases and Disabilities Africa Foundation uthi uncedo luyadingakala kulolu daba ethudubo yikuthi ulwazi lona ngokwalo phezulu kwalesi simo lokhe luphansi kakhulu emazweni ajeneyo anjengeZimbabwe.
A lot of people with muscular dystrophy in Zimbabwe don't even
abantu abaningi abalesi simo abakwazi ukuthi balaso ngoba kaningi nengi bethathwa njengabantu abale cerebral palsy kanti bona vele muscular dystrophy.
Lokho kubikwa kudalwa yikusilela kwabodokotela abangama specialist ngemuscular dystrophy kubachiye besiya kuma general doctor. Udokotela Paradim Mahajan oyingqethi kwezempila kahle elolwazi olujulileyo ngemuscular dystrophy emazweni amanengi emhlabeni uthi lesi simo ikuphazamiswa kwama-genes umuntu esakhula kubangele ukungakhuli kuhle kwezinye izitho zomzimba.
The loss of muscle volume makes the patient immobile and the patient cannot move from the place because the muscle
ukuba umuntu ecine engenelisi ukuhamba ngoba imithambo ingenelisi ukuthwala isisindo senyawo kumbe izandla.
Uthi kanjalo intuthuko ekhona kwezokwelapha le science iveza indlela yokulwisana nalolu dubo ukuze umuntu aphile kangcono.
The cell therapy or myofibril transplantation therapy or bone marrow cell therapy or genetic therapy which is called oligotherapies
transplantation therapy kumbe I bone marrow cell therapy kumbe igenetic therapy ethiwa yi oligotherapy.
Inhlanganiso ezimela abalalesi simo bathi lokhe kule stigma lapha nalapha ukuphazamisa lamathuba amahle kufika lasemakolijini. Umabhalani wenhlanganiso yesebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kuyadingakala ukuthi imithetho isetshenziswe ungatholake uphathwa ngendlela engalunganga emsebenzini.
Umthetho singathi umuhle sibili uyavikela umuntu wonke ukhangela abantu ngokufana nayo njalo uyatsho ukuthi abantu ababambeke ngalezo zimo kufanele bebanjwe ngendlela enjani kumbe kube lama provisions anjani emsebenzini.
Inani labantu eledlula kunkulungwane eziyi-12,000 libikwa liphila nalesi simo semuscular dystrophy eZimbabwe, kukanti emhlabeni jikelele sihlasela umuntu oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezintathu lengxenye kusiya kunkulungwane ezine 4,000 abazalwayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Landela ingozi emgwaqweni webhinga siyabuya izolo ebholohweni lemasumu duzani lesamende lapho kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abangamajumi amabili lane. Amapolisa asexwayise abatshayeli bezimota lamabhasi ukuthi betshayele ngonanzelelo njalo bengadlulisi inani labantu okufanele belithwale. Embikweni owethule namuhla isikhulumeli samapolisa u-assistant commissioner Paul Nyathi uthi ababhubhileyo babalisa abesilisa umnumzana Pendance Musaka weMagobo eSiyabuwa, lomnumzana Shadrack Munkoli weSiyajianze esiNampande, labesifazana unkosikazi Rosemary Mwinde lonkosazana Maria Mudenda weMagovela eMangala, losane obelule minyaka emithathu uKiniza Munsaka weKaningo esiNampande. Unyathi uthi izidumbu zabo sesibhedlela seBhinga District Hospital lapha okucujungulwa khona kahle kahle imbangela yemfa njalo abalimeleyo bayelajwa esibhedlela esifanayo. Umeli weBhinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele usithathekile mhlanga weStudio 7 ukuthi abanini bebhasi babikwa bephathisa kakhulu imdeni yababhujelweyo.
Yisehlakalo esibuhlungu kakhulu mamhlanga esenzakale ngaphakathina kwe-constituency yami. Abantu abathileyo bonke basuka ewadini lapho engizalwa khona lapho kulenkaba yami. Abanye ngabasuka nalapho engangiselusela khona inkomo zihlakula zimuli engizazi. Kodwa nje engingakutsho ukuthi amabhasi lawa okuthiwa ngabostaliyo ilizwe lonke lawana mabhasi ungawananzelela aziwa kakhulu ngesikhulu ngokugijima kakhulu okwedlulise amalawulo. Now indawo leyi lapho kwenzakale khona ingozi yana yindawo elendawo lapho kungani kule band khona. I-band liyana i-sharp curve eyokuthi khona umuntu otshayelayo uma esiyafika kiyo kuyafuze ukuthi ehlise i-speed sakhe. Ngiyakholwa ukuthi okwenzakeleyo ukuthi umtshayeli njengoba bengabatshayeli bamabhasi athiwa khona ngabafulu bakhulu kuleli lizwe ubezihambela nje santando wehluleka-ke ukuthi enegosheta i-band yona leyo esiyangena ebridgini likaMasum River. Kulapho-ke ibhasi ephume khona yabhenguka yalala ngophahla phansi. Njengoba indawo leyana isanda kufakwa ithara okusenza ukuthi umuntu abe gijima esuka kudust road ezwe ukuthi lapha akakhethi sokuright, kungangcono kufakwe ama-signpost awatshengisa especially from both directions uvelela esiyabhuka kumbe uvelela esiyabuzuka. Ama-signpost atsho ukuthi khona there are dangerous blind curves awakhona phambi ukwenzela ukuthi omunye lomunye ngitsho nalabana abangawaziyo umgwaqo bekwanise ukuthi khona bengasayenzi ingozi.
Nxa kube lesahlakalo esinje abantu bayathola yini usizo?
Khona ngomthetho nxa ukuthi kuyenzakala isehlakalo esinjengalesi izihlobo ziyavunyelwa ukuthi khona zihambise emthethwandaba abanikazi baleyo nkampani abayenze ngayo ingozi. Ngoba nxa kuthe kwabhubha indlalifa for example umuntu onguyo kade ekhangela imuli yakhe, imuli wafisala ingasela muntu oyikhangeleyo, imuli yona leyo iyavunyelwa emthethweni ukuthi idinge i-compensation. Kodwa kulesi sehlakalo osokwenzakele so far ngalokho engikuzwe ku-district administrator we-Bhinga yikuthi abanikazi bale bhasi banelisile ukuthi kuyinye leyinye imfa bethenge igrosari efika kumbe $157 ngokuzwa kwami. Igrosari yona leyo bayihambisile, ngizwile njalo ukuthi khona banike $500 imuli inye ngayile lapho kube khona lo muntu obhubhileyo. Angikezwa ukuthi banceda okunganani kulabo abalimeleyo abalokhu besezibhedlela ikakhulu endabeni zendlela esibhedlela. So-ke lokho ikho sakukhangelela ukuthi yikho okuyayenzakala. Kodwa-ke noma benze njalo kakutsho-ke ukuthi laba aphuleka izihlobo zalaba ababhubhileyo kumbe bona labo abalimeleyo kabangeke badinga emthethwandaba ukuthi khona bethole i-compensation from ikhampani yona leyo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weBhinga North edale lePhalamende, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu, asikhulisenelisanga ukukhuluma le nkampani yebhasi ebesengozini le.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
ULive Talk namhla sixoxa ngemikhankaso yokhetho oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele besilazo. Owesifazana kubandla le-Citizens Coalition for Change ubaleka emzini wakhe kulandela ukutshiswa kwempahla yakhe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Sibathukuthele okumangalisayo abaphikisayo nge-Patriotic Bill. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.